Chitsauko 28. Ine nhamo korona yekushamisira yezvidhakwa zvekwa Ephraim. Neruva riri kusvava rerunako rwayo rukuru. Iro riri kumusoro kwebani rakaorera revaya vanokundwa newaini. Inzwai. Jehovha ane mumwe akagwinya uye ane simba. Sezvinoita mvura ine mabhanang'ana nechimvura mabwe. Iro dutu rinoparadza. Sezvinoita mvura ine mabhanang'ana inofashamira. Iye achaikanda pasi nesimba. Korona dzekushamisira dzezvidhakwa zvekwa Ephraim dzichatsikwa tsikwa. Uye ruva riri kusvava rerunako rwake rukuru, iro riri kumusoro kwebani rakaorera, richava seonde rekutanga zhizha risati rasvika. Munhu paanoriona, anorimedza achangoribata. Pazuva iroro, Jehovha wemauto achava korona yakanaka chaizvo, uye chishongo chakanaka chemumusoro kune vaya vakasara pavanhu vake. Uye achava mweya wokururama kune uya anotonga nyaya, uye kokuwana simba kune vaya vanodzinga mhandu dzinouya kuzorwisa pagedhi. Naivavavo vanorasika nemhaka yewaini. Zvinwiwa zvavo zvinodhaka zvinoita kuti vadzedzereke. Mupristi nemuprofita vanorasika nemhaka yedoro. Waini inovavhiringidza, uye doro ravo rinoita kuti vadzedzereke. Zvavanoona zvinoita kuti varasike, uye vanokanganisa pakutonga. Nekuti matafura avo azere nemarutsi anosemesa, akazara pese pese. Ndianiko waachapa ruzivo, uye ndiani waachatsanangurira shoko? Ndevaya here vachangobva kurumurwa pamukaka, vaya vachangobva kubviswa pamazamo? Nekuti unongova murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro, tambo pashure petambo, tambo pashure petambo, zvishoma pano, zvishoma apo. Saka iye achataura nevanhu ava achishandisa vaya vanokakama uye vane mutauro wekumwe. Akambovaudza kuti, iyi ndiyo nzvimbo yekuzororera. Uye apera simba ngaazorore. Iyi ndiyo nzvimbo inozorodza. Asi vakaramba kuteerera. Saka kwavari shoko raJehovha richava, murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro, tambo pashure petambo, tambo pashure petambo, zvishoma pano, zvishoma apo. Kuitira kuti pavanofamba, vagumburwe vodona negotsi, votyoka, voteiwa uye vobatwa. Saka inzwai shoko raJehovha, imi vanozvirumbidza. Imi vatongi vevanhu ava vari muJerusarema. Nekuti varume imi munoti, takaita sungano nerufu, uye takaita chibvumirano neguva. Mafashamu ane hasha paanouya achipfuura haazosviki kwatiri, nekuti takaita kuti nhema dzeko kupotera kwedu, uye takahwanda munhema. Saka zvanzi nachangamire Ishe Jehovha, ndiri kuisa dombo rakaedzwa kuti rive foundation muZion, dombo repakona rinokosha refoundation yakasimba. Hapana anotenda achavhunduka. Ndichaita kuti kururama kuve tambo yekuyeresa, uye kuti kuve tambo yekururamisa. Chimvura mabwe chichakukura kukupotera kwenhema, uye mvura ichafashamira nzvimbo yekuwanda. Sungano yamakaita nerufu ichaparara, uye chibvumirano chamakaita neguva achizomire. Mafashamo ane hasha paachauya achipfuura achakuparadzai. Pese paanopfuura achakukukurai, nekuti achapfuura mangwanani ega ega, masikati uye usiku. Kutya kukuru kwega ndiko kuchaita kuti vanzwisise zvakanzwiwa. Nekuti mubhedha mupfupi kwazvo zvekuti haukwani kuzvambarara pauri, uye jira rakarukwa idiki kwazvo zvekuti harikwani kuzviputira. Nekuti Jehovha achasimuka sezvaakaita pagomo reperazimu. Achati kwanyano sezvaakaita mubani riri pedyo neGibeon. Kuti aite basa rake rinoshamisa, uye kuti aite basa rake risina kujairika. Zvinoregai kushora, kuti zvisungo zvenyu zvirege kuwedzera kusungwa. Nekuti ndanzwa nachangamire Ishe, Jehovha wemauto, kuti pasarudzwa kuti nyika yese iparadzwe. Ipai nzeve, uye teererai inzwi rangu. Nyatso teererai, uye inzwai zvandino taura. Murima anoswera achiri maere asingadyare mbeu. Anongoramba achiputsa mavhinga achienzanisa ivhu mumunda make here. Paanenge auenzanisa, haabva akusha kumini nema kana kudyara kumini here. Uye haadyari gorosi here, nemapfunde, nebhari munzvimbo yazvo. Uye haadyari sipereti achipoterera muganhu here. Nekuti Mwari anomudzidzisa nzira yakarurama. Mwari wake anomurayiridza. Nekuti kumini nema haipurwi nechirei chekupurisa. Uye vhiri rechirei harifambiswi pamusoro pekumini. Pane kudaro, kumini nema inopurwa nemhuro, uye kumini inopurwa netsvimbo. Munhu angapura zviyo kusvika zvaita upfu hwechingwa here? Aiwa, harambe achingozvipura. Uye paanofambisa vhiri rechirei chake nemabhiza ake pamusoro pazvo, haazvikuyi. Izviwo zvinobva kuna Jehovha wemauto, uyo ane zano rinoshamisa, uye akaita mabasa makuru.